Madzimambo echipiri, chitsauko chesere. Zvino Erisha akanga ati kumukadzi waakararamisira mwanakomana wake, “Enda kure iwe neimba yako unogara chero paunogona kugara, nokuti Jehovha akarayira nzara ichapedza makore manomwe panyika.” Naizvozvo mukadzi akasimuka akaita sezvakanga zvarehwa nomunhu waMwari. Akaenda iye neveimba yake akandogara kwamakore manomwe kunyika yavaFiristia. Makore manomwe akati apera, akadzoka kunyika yavaFiristia akaenda kuna mambo akandokumbira kuti adzorerwe imba yake nomunda wake. Zvino mambo akanga achitaurirana naGehazi, muranda womunhu waMwari, uye akanga ati kwaari, “Nditaurirewo pamusoro pezvinhu zvikuru zvose zvakaitwa naErisha.” Gehazi achiri kutaurira mambo kuti Erisha akanga araramisa sei mukomana akanga afa, mukadzi aiva nomwanakomana akanga araramiswa naErisha akabva asvika kuti azokumbira imba yake nomunda wake kuna mambo, Gehazi akati, “Uyu ndiye mukadzi wacho, ishe wangu mambo, uye uyu ndiye mwanakomana wake akararamiswa naErisha.” Zvino mambo akabvunza mukadzi pamusoro paizvozvo, iye akamutaurira. Ipapo akatuma mubati kuti aone nezvenyaya yomukadzi uyu akati, “Mudzorerei zvake zvose pamwe nezvibereko zvinobva pamunda wake kubvira pazuva raakabva munyika ino kusvikira zvino.” Erisha akaenda kuDhamasiko, uye Bheni-Hadhadhi mambo wavaAramu airwara. Mambo akati audzwa kuti munhu waMwari asvika kuno, iye akati kuna Hazaeri, “Tora chipo uende nacho unosangana nomunhu waMwari, undibvunzirewo Jehovha kubudikidza naye, umubvunze kuti ndichaporawo here pakurwara uku.” Hazaeri akaenda kundosangana naErisha akamuvigira chipo chezvipfeko zvose zvakanga zvakanaka kwazvo zveDhamasiko zvaitakurwa namakumi mana engamera. Akapinda mumba akamira pamberi pake akati, “Mwanakomana wenyu Bheni-Hadhadhi mambo wavaAramu andituma kuti ndizobvunza kuti ndichaporawo here pakurwara uku.” Erisha akapindura akati, “Enda unoti kwaari, ‘Zvirokwazvo muchapora, asi Jehovha akandiratidza kuti vachafa zvirokwazvo.’” Akaramba akamutarisa kusvikira Hazaeri anyara. Ipapo munhu waMwari akatanga kuchema. Hazaeri akamubvunza akati, “Seiko ishe wangu achichema?” Iye akapindura akati, “Nokuti ndinoziva zvakaipa zvauchaitira vaIsraeri. Uchapisa nhare dzavo nomoto, uchauraya majaya avo nomunondo, ucharovera pwere dzavo pasi, uye uchatumbura vakadzi vavo vane mimba.” Hazaeri akati, “Ko, muranda wenyu chiiko, iyo imbwa zvayo, kuti angaita chinhu chakakura kudai?” Erisha akapindura akati, “Jehovha akandiratidza kuti iwe uchava mambo wavaAramu.” Ipapo Hazaeri akabva pana Erisha akadzokera kuna tenzi wake. Bheni-Hadhadhi paakabvunza achiti, “Erisha akati kudini kwaari?” Hazaeri akapindura akati, “Akandiudza kuti zvirokwazvo muchapora.” Asi nezuva raitevera akatora jira akarinyika mumvura akapfumbira chiso chamambo kusvikira afa. Ipapo Hazaeri akamutevera paumambo. Mugore rechishanu raJoramu mwanakomana waAhabhu mambo weIsraeri, Jehoshafati ari mambo weJudha. Jehoramu mwanakomana waJehoshafati akatanga kutonga kwake samambo weJudha. Akanga ava namakore makumi matatu namaviri paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore masere. Akafamba munzira dzamadzimambo eIsraeri sezvakaita imba yaAhabhu, nokuti akawana mwanasikana waAhabhu akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Kunyange zvakadaro, Jehovha akanga asingadi kuparadza Judha nokuda kwomuranda wake Dhavhidhi. Akanga avimbisa kupa mwenje kwaari nokuvana vake nokusingaperi. Munguva yaJehoramu, Edhomu yakapandukira Judha ikazvigadzira mambo wayo. Naizvozvo Jehoramu akaenda kuZairi nengoro dzake dzose. VaEdhomu vakamukomba iye navakuru vake vengoro, asi akamuka usiku akavarwisa, uye hondo yake yakatizira kumusha. Naizvozvo vaEdhomu vakabva vamukira vaJudha kusvikira nhasi. Ribhina yakapandukawo panguva imwe cheteyo. Zvimwe zvakaitwa pamazuva okutonga kwaJehoramu nezvose zvaakaita hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzamadzimambo aJudha? Jehoramu akavata namadzibaba ake akavigwa pamwe chete navo muguta raDhavhidhi. Ahazia mwanakomana wake akamutevera paumambo. Mugore regumi namaviri raJoramu mwanakomana waAhabhu mambo weIsraeri, Ahazia mwanakomana waJehoramu mambo weJudha akatanga kutonga. Ahazia akanga ana makore makumi maviri namaviri paakava mambo, akatonga muJerusarema kwegore rimwe chete. Zita ramai vake rainzi Ataria, muzukuru waOmuri mambo weIsraeri. Akafamba munzira dzeimba yaAhabhu akaita zvakaipa pamberi paJehovha sezvakaitwa neimba yaAhabhu, nokuti akanga ari mukuwasha kumhuri yaAhabhu. Ahazia akaenda naJoramu mwanakomana waAhabhu kundorwa naHazaeri mambo weAramu paRamoti Gireadhi. vaAramu vakakuvadza Joramu. Naizvozvo mambo Joramu akadzokera kuJezireeri kuti ambondopora maronda aakanga akuvadzwa navaAramu paRamoti mukurwa kwake naHazaeri mambo weAramu. Ipapo Ahazia mwanakomana waJehoramu mambo weJudha akadzika kuJezireeri kundoona Joramu mwanakomana waAhabhu, nokuti akanga akuvadzwa.